Tintin. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 28 2023. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaema Sundangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa 30 chikumi eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maitaka zvavazunu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuekipaya muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada kuzvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pana misanganiwo yamaiita navo vaiti
tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe vazvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavaita vabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda kuti pamabhodha vanzi tine zvinhu zvetu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende kuti yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavamunangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vamunangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika. Kwese kwese kwazviri tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda kubatsirwa wakadai vanoenda kuti?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kuzobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pekutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pekutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isu seZimbabwe Exiles Forum tino matambira mashoko awatichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachiwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo kusangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika nokuti tinenge tiri pakati pegore asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare acho atichiita atichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa nokuti vakamirira vachiti tichahwina hongu tinogona kuhwina asi pamwe tinohudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July munhu unenge ava muSouth Africa tiri pamutemo
munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver
mapepa ewaiver anotanga kuapplyiwa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS ndo painotanga kuapplyiwa ipapo then inenge iri under section 312C ndiyo inowanza kuapplyiwa kana uchida kuita general work visa nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora musouth african vakatora muzimbabwe saka izvozvo zvinowanza gozha gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kudepartment of labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba
avo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vachitaura vari parunare mupretoria mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora rezimbabwe zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo kunyange hazvo pamutemo dhora rekuamerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to $1,888 pamukoto vanhu vari kutenga dhora rekuamerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to $3,500 kana kuti $4,000 mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vari kuti izvo zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti zimbabwe iite seyakageza negoka munyama mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vacarolvin mudzingiri vanodzidzisa pauniversity of free state kusouth africa
segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho saka inyaya gara ichizikamwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuzimbabwe yatingati production yakadzikira plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika saka naizvozvo hazvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora rezimbabwe rinoshaya simba nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo aisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndivo vari kungowedzera zvinhu vamudzingiri kunyange isina kukodzera nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
Nyaya yekuti hurumende ione simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tinochiona kudzikama kweupfumi. Asi haripo ndiye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya. Haina uwandu hwakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica zvinosiya mushandi ari papicha izvi.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo. Zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyo sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa, Russia yange ichiri bhomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afamwa kakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabhomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo ne kamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mifaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvirikuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ndinonzi Ambassador Emmanuel Gasa ndoshanda nepoka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatuziva kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Tachipa tichiita zviguru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion nezvimwe zvinosangana nechidiki dzakawanda. Saka tinokurudzira isusu tichanangura community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveart, vamwe vatikutamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chesi. Saka tichikumbirisaa chipa kuhurumende kunyanya kunoka government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika kuti vachiita swimming, vechidiki vagone kuti vachitamba chesi. Uye nyaya iripo topika sikuru kune council of bidhino yekunoka Harare yakwanisa kuanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekurana mabhuku, sekurana chii, vakadzi vari kutamba chesi, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichito come together with us kati vakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita sokin, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika rinyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichendezvi community ina role model wayo, taidentifya marole models ayai auya achitaura nevechidiki. Zvazimini kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe, inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there, inyange iri civil society kuburikidza nemamotherboards ndakaitasana nangu kana chii, chinge chikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki chichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, chakaita sekuti vapuwa kunge vachipita zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika, muchionawo mamuri kutendererawo?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chati kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichi at least monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatisigone kuti tigone kuzvienforce, cause izvo zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakamutengesera vanhu vana vechisiki ava zvinodhaka havasikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinenyika huri kutidzira kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita serezimbabwe tikaibatana nemamwe tikudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ana mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa pabepa here kana kuti vari kusungwa zveshemu? Izvo zvinoreva kuti vanhu vasungwa zveshemu, kwaza vanhu vakasungwa zvekuti sekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumidhiya kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semapurogiramu ari pagiraundi kuti dai zvagoneka ati zvechokwadi maresi ngaaitwe, maresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatooneka zvekuti patasvika tasiyana. Kwadziye dzinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanochiita zvemaatizvanoda chio zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyanya rechikurukuru avo vari kuzviona avo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka ii ino iri kuchinetsa pari zvino
ei
nyaya iri kuchinetsa izvinezvi nyaya yeamunesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maitisa akaonekwa achidzoka kudzoka kwakaitwa kudzoka kwakaita nevanhu vatingati marape survivor zvinhu zvindee zvinhu zvinokudzora kumashure kuti taitagoneka ipapo vagona kusunungura vanhu vese ava vati asi vakaita rape vaivai vakasiyiwa vari mukati, cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunity zviri kuita hai sekuti vanhu vakuita kunenge kusinesedzana nenyaya yekuti zvo ziva kuti victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu ikinacharitewo kuti pana apa mucommunity muno mamwe mumirirano ikunyatsotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunoisapa hazvigoneke here kuti zvinongotarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava vanowana inganzi paroko yekuti zvo kumukana iye asungurwa anokwanisa kuonekwawo here kuti akana kumuvha nharaunda yekwaakaitira manyisausi ayayi asanga achionekwa kozviko zvino vanhu havasina chitimbo nenyaya yejustice system yedu yenyika nenyaya yevanhu vakabudiswa muzvitirongo avo
asi kahurumende iri kuti yakaburisa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years
but kune vamwe vamwe vasati vaseva kana izvi nyange kana hafu nematemzi avakange vaita kekuti zvisina sekuti munhu aariazivitekeri chaiyo chaiyo kuti haagone kuzoripa futi iri mangwana tikutosvita vana vedu vanasana mukati memaconstitency.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanakai publicity.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu muri
simba rangu
muri simba rangu
unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadini ko vatereri ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporo wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidziso chavo chavanoti eschatology. Kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya. Kana kuti future things zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo. Zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete chisingaperi ndimwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi. Asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvamwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi.
asinokuda kwechivi chakauya manje upenyu hwakabva hwagurusirwa kutaura kuti nyika ino paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitandiswa kuti isikwe patsva ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura ndiko kuguma kwenyika ikoko saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi
mufundisi Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira
vateereri tumirai mazo enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140 ini ndini tanonoka Wande zvichiti mosara zvakanaka
tinotenda tanonoka iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata, chae betmaruwa iti, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Erentals, Manika Diamonds, Highlanders, ne kukundwa kwa yaitua nasi na engezi. Kukunda kwa nasi, kwa kuidza ngezi Platinum Stars, pa msoro pe tafura, nema points makumi maviri, points imwe chete, pa msoro pe Highlanders, iyo, yaita mangange 1-1, ne Green Fuel. Murairidzi wengezi, Tetshuwa Chiragwi, anoti, zvishoma, ne zvishoma, vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga sengezi Platinum Stars patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana
kurowa kwedynamos nemangange Highlanders zvasanganawo nemangange A11 aita Caps United nesimba bhora izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu Motsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mazungu matatitiro ranga hwine nini. Vozi anaFC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara saka ndivati kuti tirese ranohwina league. Pane mupulaza ane vafanha vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0. Pakati peshesham ne triangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0 murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana. Vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomana ava. Tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uriko mangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore zipa instant body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichitimurare zvakanaka vateriri Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuisikati sendaba ku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023, Mokipi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi hloseni
abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo.
Kuhamba kuhle ivota registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka i-station ku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Sesizimisele nje simelele ukuthi sizi-date kuqaliswe ukukhankaswa for okay.
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Saluthulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozezwa kulo msakazo. Abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngala gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ikhangelwe ukuba kusasa uzabikela uZulu ngokhetho ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi hloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa voters roll ingakabuyi. Kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesilama voters roll kodwa abantu njengoba edevele sebenyampa inhliziyo edokungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathesi ezinyeizindawo azilama-voters roll. Abantu bajamile. UZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity, ayila promotion, ngabe idinga iframachine ihambe itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistwe ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza ivoters roll bazabamba njani iNational Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. angazi budget le eyavile emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo ukuthi imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu lokhu yisindaba ishiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe bayekhangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka i-inspection yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukujova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali.
Ama-voters roll akhona. Yebo phela abantu becheka, bacheka kuma-voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya.
Hhayi. So far so good, akunanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abamandazi bethu becheka phela kuma-voters roll, then upresident uya-announce anytime soon lokhu zenza. I-date yama-elections, otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa ke hayi voters roll vela ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa.
Hayi kungaphi, kungaphi khonapho.
Hayi ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijene ezinjalo.
Hayi kobulawayo angazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqaliswe namuhla. So angeke ngitsho ukuthi ayitholakali yona iqaliswe namuhla.
Ye, so unga.
Kobulawayo ngale ngomunye lawo uminisi okhava khona mina ngikhava i-Martinot kuphela.
Hayi kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu, ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona be-registry yibo abakhulumayo xa nibeyenza i-report kungabe konke kulabantu abaningi abangachekanga but ngabe konke abantu bonke bachekile and basukisekile ambonti kungaba le extension but nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchecka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo maybe bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngapho-ke e-Martinot ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje sokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizwi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, yikwathi sikumelele, vele sesimelele i-date kumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023 but ukuthi sibekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singangeni kusigaba esilandelayo, sinesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iRussia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingamashumi amahlanu 50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia lamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulent ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Ye, usigaba zamasiko sihloka lo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Sihloka ngodaba lwemitshato ukuthi indaba imitshato idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlela. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitsheli ukuthi wena ubona njani indaba imitshato ingazana yimi kangaka?
Okokuqala, imitshato yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko. Isikhathi esesiphila kiso uzobenza abantwana bethu yi-20 years, 20 ori. Yikho lapho sike kwamoshakala khona izinto. Ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako. Lama-equalrights la asuke afakwa yiwo awahle wamosha zonke izinto. Bona ngani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into imama kahle.
Iliphi isiko obona engazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi uhambe kuhleka?
Imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhulise ngohlobo lona lelani sesikhuliswa ngalo inhlonipho, umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu. Azakwazi ukuthi la mayithatha athathe ngesintu akale ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundiswa ukubana noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emtshadweni kuyabekezelwa. So imitshadweke lenoa yesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imitshado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahluke right bathi umshado wangkhona uvuka uphekile ngoba kusuka kungalaywa ngabantwana kungekho ababalayayo nabo anti
obabakazi yikho ngazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abokuthi balaye laba abatshadayo akunjalo.
Yebo, bona basuke bengasekho kodwa uma kungibana kuyaliseka isiko isintu sethu sakudala bakhona ubabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona kulo malulo obabakazi nayo usuke khona. Abasekho ngoba sekuyithi manje sokhetha ukubana abantu bathi baphila le mpilo entsha. Njalo okunye ngugqugquzelayo omama basise kukhona ngithathi omama kabazikhulisele ingane zabo, omama kabazilayele ingane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngithola abakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila neleyana impilo yesimanje. Kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isiseyangena kuleyo mtshado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emtshadweni behlangana nezinto ezinjani.
Ye, phosela ukugcina khonapho mama.
Yebo, siyabonga. Ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba ma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imtshado ime labantwana bakhule kahle kuphele izimi nazo zonke lezi izinto esezidalwa ngokubaleka kwesiko. Yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu-ke lapho besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko wesintu. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise." "Akunginathise, ngimile nginika amanzi nginathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama lwaseSamariya wayewazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwe leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini abesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkomponi emaplazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlanga lwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunjenje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi akele sinike lathi ke siqede ukoma lokho esilakho usizana ubana uzwe nxa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa balamaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa okuba licala yikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu akabafuni inkomitsho erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asisizeke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhliziyweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha kwezabatsha namhla siloDaniel Nxumalo okuward 9 esijabugwe entobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthiwa ke qhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo uqhuba njani kunapho
udaba esiyilo olokuqhuba i-consensus sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament ngubani esigabeni esinje ozaba ngukhansila webandla esethumele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usikhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu bakudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo ma yikuthi yidonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi ke abaphathi besigaba konapho ku-CCC kabangeneli yini emgudlo konapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani.
Amatisha asincedisile kakhulu, amanesi asincedisile, nabosobhuku basincedisile, labo bakhetha abantu ababafunayo. Ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba, hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament.
Singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khonapho liqhube kuhle,
siqhube kuhle sibili kakhulu. Ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption, yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu. Singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili. So ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lonyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama MPs, ngoba libandla elitsha, ibandla likaZulu, umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC.
Hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilodanye inxumalo okhona ngale kuward 9 esijabugwe entobe.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lakho.
Iqembu le-Dynamo linqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eli-Highlanders libe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu le-Greenfield emdlalweni obusenkundleni eBaobab Field. Le mpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngutshikile obhanqa 0-0 ngolwesine oledlulileyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Cape United libe ngutshikile obhanqa 1-1 leli-Simbabora ngase-National Sports Stadium kuthi ele-Triangle libe ngutshikile obhanqa 0-0 leli-Sheshamu ngase-Kibo. Kusasa ngoMvulo iqembu le-PC Caribe lizadlala Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu le-Highlanders Football Club uthi uzwayibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Ngubika njalo uJoseph Njanji.
UNgwenya uqale ukuqeqetshela iminyaka engamashumi amabili lathoba nembili, njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back they don't know, ngadlala ku-Epoch Mine, ngihamba noNesai Moyo, Dumisani Ngulube, Pilitaka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer, but idolo lokhu elingikhathaza, ngagcina mbona ukuthi nolokhu kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
UNgwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyo eyenza kwasungulwa iqembu le-Bantu Rovers, i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-Agent Sawu kanye lesikolo se-St Thomas, kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotsha loDumaza Dube to me is a mentor, umfundisi Boruto Mlwana, bengilazi ngokhozo ze-player but as a coach uDumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye iba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikaNgwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi ye-FC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu le-Highlanders uGodfrey Makaruze, uAshford Fayira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayishi ngiyafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala phansi, but passion yami phansi abebafani laba. I mean I think I'm okay but ukukhula nyabe ngufu, but I don't think ukuthi ngingashiyana lalezi fans lezi ngabe ngi-right. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebekhula baphatha abanye lapha.
UNgwenya nguye oqeqetsha abafana bale minyaka engaphansi kwelitshumi lantathu kuqembu le-Highlanders, njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu le-Boson 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani Pamela Nothando Bulu lokucula nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona kuse South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha urai. Yeah.
prize yangkhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch. So i-rice esiyidlayo. Yeah, ingoma yangkhona is about ama farmers abasebenza nzima lapha bakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha bakhona. So that's why i-title kungu-rice. Ene kule ingoma njalo engiphushayo kathesi closer to you. Lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, what beautiful girls, yeah. So, anya chabula kakhulu ngendlela ukuhamba ngakhona. So, yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And into engijabulisa kakhulu, ingoma yami uluthando lo eyakuqala, yamapiano yami yakuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya. Yangena la kuma DJs ase South Africa, eBotswana. So yeah, into ukuthi khona is ngathi highlight ne. And then lengoma yami amadlozi yabe ngunumber one ku-American radio station. So yeah, lapho kubo BBC, ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. Agon tabelelo urais.
Urais. Okay. Found that for a thousand lives, and so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, the breathing comes with the wind. And now it's dead and gone. It's reading, read out. La 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 la.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le ethi sadla i-rice. Kuningi kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lokulubhi sibili ukuthi kunzima empilweni, uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Lingakhohlwa-ke ukuthi kumele sithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7. +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili lokusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.